yepolisini ngayishimile, yepolisini ngayishimile. Kuro wakati nyono tabutanga, tinotanga. Tinotanga pepepeza, tinotanga. Muniweke, muniweke, muniweke pwetapo.
Vashara navatsigiri vavo mumusha weAirport uri kumahombekombe kweguta reHarare vashamisa vati vane tarisiro yekukunda musarudzo dzemusi wemugovera nesarudzo dzegore rinouya.
Ndava kana uchiziva kuti muhurumende ndiwe uri pa next, usabhiyevha seboora ngoma. Asi varipo kana vachiziva kuti vava kubuda vanobhiyevha sei? Ndaboora ngoma rinoda kuti ngoma isatambwa ibvaruke. Zvinoterera iweboora ngoma. Ungaita mbiri yokuboora ngoma zvamuruoko rwako ticharwa naru mungoma iyo.
Vaenderera mberi vachiti vagari vemuAirport vanofanira kupihwa magwaro anoratidza kuti ndivo varidzi vedzimba, kwete kuti hurumende inongotaura nyaya iyi kana pave kuitwa sarudzo pasina chiri kubuda.
Muno muAirport munozviziva kuti muri vanhu vakauyiswa kuno muchioneswa nhamo. Munhu aifanira kunge achiwana lendi yake taito dzidzi ipapo, kwete kuperekedzwa netaito dzidzi wagara mudhara. Izvi tiri kupedza nazvo. Pawakagara ipapo unofanira kuva nebepa.
Vachamisa vati havasi kuzoenda kumatare gore rinouya sezvavakamboita muna 2018 pavanoti sarudzo dzakabirirwa, vachiti hapana chiri kuzovamisa kupinda muhurumende.
Vamwe havazive kuti 2018 takamurova. Takumurova akanoponera kunyambalava. Ndosaka makona kuti Malava ngaaramba aripo chero akura. Zvino gore rino handisi kuenda kukoti, ndoda kuti ndamurova ndianoenda kukoti.
Vakurudzira komishen inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kuti iite basa rayo nemazvo, vachiti kana sarudzo dzikabirirwa nemugovera vachatora matanho akasimba vashorovo vamunangagwa nekutyisidzira kudzinga masangano anoshanda akazvimirira, vachiti masangano aya ane basa rakakura kwazvo rekupa vanhu chikafu pamwe nekurwira kodzero dzevanhu munyika. Vamunangagwa vakaudza vemapato aya pamusangano wavo kuchitungwiza kuti vasapindire munyaya dzezvematongerwo enyika. Vachamisa vatiwo vane urongo hwekugadzirisa upfumi hwenyika, nyaya dzekurima, mabasa, kuvhura mafektori nezvimwe zvakadaro, kuitira kuti veruzhinji vazvirume ririmi nekunakirwa neupenyu. Musangano waitwa navachamisa waitwa mushure mekunge vaenda kumatare zvichitevera kumborambidzwa kwakanga kwaitwa musangano uyu nemapurisa nezuro. Matare abvumidza vachamisa kuita musangano uyu. Bato rezanu PF rabva ratanga kupa chikafu chinhambwe chidiki kubva paitirwa musangano uyu, asi izvo hazvina kutadzisa vagari vemuAirport kuenda kumusangano wavachamisa. Pasi pechikamu chepiri chemutemo wesarudzo kana kuti paragraph 7 of the fourth schedule of the Electoral Act chapter 2.13 kutsvaga rutsigiro musarudzo dzemabaya elections kunopera na 12 manheru ano. Ndakamirira studio 7 kuAirport, ndini Frank Chikowore.
Kana muchida chiswa motoenda pamufana wechidiki anokupai chiswa.